very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 13th, 2018. This is Live Talk Diaspora Forum, and I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like... We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the nomination court that sits tomorrow.
There will be 10 national nomination courts for the National Assembly candidates, one in every province.
The court sits amid confusion in some political parties where candidates claim that the selection process was not free and fair.
As a result, some candidates in these parties have decided to contest as independents.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Christopher Tokuchingamiza.
You go, John.
Mapepa kwa gadziri wae.
Yeah, I.
Tinofana kungofungisa vateereri nevatariri kuti tine zvisara zveZimbabwe zvakawanda zviri mudiaspora zviri kudzokera kumusha kunokwikwidza. Tiri kunzwa mazita akawanda tiri kutambira vari muZimbabwe vari mudiaspora vari kudzokera kumusha kunopinda sevamiriri vedare reparamende musarudzo idzodzo. Vamwe semakanzura vachipinda musarudzo dzemakanzura.
Vakazvimirira.
Dunia imwe hatina.
Ye, abanye jonga abakhona abakhuluma abafuna ukuba ngo president. Ye, abavele lapha
diaspora.
Ye, hayi, lamhlanje ke sizaxoxa ngodaba lona lolu olwe nomination court ehlala yona kusasa. But jonga, before we go to our callers and guests, we have a short video about an event that took place today right here in Washington, D.C., where 5 members of the Zimbabwe Working Group, an independent non-partisan study group composed of former U.S. officials, scholars, and advocates with experience on Zimbabwe, traveled to Harare in May, from May 20th to 25th, to meet with the government, opposition leaders, and a wide range of business, religious, and civil society organizations to assess prospects for free and fair elections and for meaningful political and economic reform. After today's event, we spoke to one of the delegates. Just watch.
Yourself, your name and your full title.
Sure, my name's Michelle Gavin. I'm a senior fellow at the Council on Foreign Relations.
Yes. Now, can you give us a brief background of your visit to Zimbabwe, why, and what really was happening?
Sure. Well, I joined 4 colleagues who are also fellow members of the Zimbabwe Working Group, which is a nonpartisan, independent group largely comprised of former U.S. government officials, academics, a range of people with experience with Zimbabwe, who come together to try and share information and keep Zimbabwe on the radar here in Washington, D.C. So 5 of us traveled to Zimbabwe at the end of May to meet with government, opposition, business leaders, religious leaders, civil society, anyone we could really, largely as a listening exercise. We wanted, given the dramatic events of last November and the upcoming elections, we wanted to hear from people on the ground how things were going, what they're concerned about, and what their expectations were.
On the government side, who did you meet?
We met with the foreign minister, who had a large team from the ministry with him. Also on the official side, we met with the chair of the Election Commission, who also had a full complement of her team with her.
And since you were only listening, from what you heard from the government side, what did you make of the government? What do you think of it?
Well, we definitely heard the government's very clear message that they want to sort of rejoin the community of nations. They want to re-engage. They want to normalize Zimbabwe's relationship with the rest of the world. And I will say the government was very gracious and very courteous in finding time to see our delegation, and the embassy here helped to facilitate the trip. So a very forward-leaning posture of trying to improve relationships. So that was very clear.
And then on the opposition side, which parties did you meet? Because there are now more than 100.
Yes, there are many, many parties, some of which appear to be parties of one. Mm-hmm. We met with by far the largest party, and the party that polling from Afrobarometers and Afrobarometer and others shows is the most significant opposition party. So we met with the MDC, currently led by their candidate for the president, Nelson Chamisa.
Now, after this, what recommendations did you have, and where are the recommendations going to?
Sure. Well, we went both to hear kind of the posture and also to get a sense of the degree to which reforms are underway in Zimbabwe. And we came away aware that some things have clearly improved and some things have not. And some very important reforms have not yet been undertaken and have not been addressed. So we've come back and we're briefing the United States government, including members of the Senate, members of the U.S. House of Representatives, of course, the Trump administration, and sharing with people our sense of where things have advanced, where things have not. What critical reforms remain, so people have a sense of what to watch for, what to look for, to get a sense of Zimbabwe's trajectory. And, of course, our views around the pre-election preparations and the likelihood that this exercise will be a fair and accurate reflection of the will of the Zimbabwean people.
From what you saw, do you think that the election will be free and fair?
I think that there are elements of the pre-election climate that are much improved, including rights to freedom of assembly and freedom of speech that have not been enjoyed before and that are, of course, essential to any kind of free electoral exercise. There's a lot of concern about the failure to release a provisional voters' roll, right, because you can't audit what you can't see. And so there was no opportunity for anyone to assess the voters' roll, make corrections, and now we await the release of the final voters' roll, at which point it will be too late to do anything about it. And that is a really important part of this process. We note that there still is not equal access to state media, and that is problematic as well. So it's a mix, and I certainly don't want to prejudge the outcome, but there are there are some positive trends and there are some real concerns.
In the past, there have been reports of violence and intimidation. Did you come across anything like that this time?
We were in Harare, so absolutely not. The reports, the current reports of intimidation and violence occurring, and there were multiple reports of this occurring along in the primary electoral processes, consistently it was reported that this, when it happened in rural areas. So we certainly didn't observe any of this, but we wouldn't have either. I just need to tell you that my colleague was just in the doorway telling me I need to wrap it up. We're due for a couple of U.S. senators, so
okay.
Maybe.
Okay. All right. Thank you so much.
Sure. Thank you.
Yes, Jonga, that is an event that we both attended. We'll talk a little bit more about it because we have one of our guests, and by the way, we are talking about the nomination court that sits tomorrow.
Tine vano uona kana munyora anova nezve mutemo mubato rezano PF va Paul Mangwana vave parunhare. Tinogamuchirai pachirongwa vamangwana.
Manheru akanaka.
Aiwa Manheru, kwamuri tinotenda kuti mawana nguva yekupinda pachirongwa. Nhasi tiri kungoti tinzwe mapato kuti agadzirira zvakadii nenyaya yekugara kuchaita dare renomination court mangwana. Nokuti vamwe vanogona kuzoti takanonoka kuzvinzwa kuti zviri kumusi wa 14, saka mapepa takazotoendesa musi wechishanu zvikanzi zvakavharwa nezuro. Saka tati tikurukure nenyaya yacho nhasi, vanoda kungoyeuchidzwa wabva wazvinzwa. Batoredzani kuti ifura agadzirirawo zvakadii nenyaya yenomination court.
Tatuana mazuva maviri tichigadzirira nyaya yenomination court, takaudza vanhu vedu kuti ngavagadzire zvikwaniso zvese zvinodiwa. Saka nhasi nyika yose tatakatuma vatungamiriri vedu kuti vatarise mapepa emakandidates edu ese kuona kuti ane zvikwaniso zvinodiwa muelectoral act kuti vakwanise kuita nomination yavo zvakanaka. Saka tine chokwadi chokuti tichaita madambudziko mashoma shoma pamakandidates edu. Vazhinji vacho tatichivaratidzira zvinodiwa tichitoona kuti mapepa avo akakwana here. Saka tinogutsikana kuti nomination yedu ichafamba zvakanaka.
Ndofunga regai ndingokanda mubvunzo yemuchirungu kuti vatango kavha ndimi dzakawanda. What exactly does this entail, the nomination court? May you explain to the listeners and viewers what exactly is required and what's its role in the coming elections?
The nomination process requires a person to fill in a nomination paper. You must be nominated by voters. So after they have completed the nomination form and people have signed, those who nominate you have signed, you must then present this document before the Zimbabwe Electoral Commission officials, who then check to ensure that one, you meet all the requirements to be a candidate. If you are standing for member of parliament, they must make sure that you are the required age, which is 21 years of age, that you are a citizen of Zimbabwe as required by the law, that you are on the voter's roll for the particular constituency and polling station. They check on all those issues to see that you meet all the legal requirements. So that is basically the process of nomination.
And if your papers are not in order, you don't have a second chance?
As long if you go to the nomination court early enough and they look at your papers before 4 p.m., you have an opportunity of going back to check, to collect any documents they need in order for you to meet all the requirements.
Thank you so much.
After 4 p.m., once the court is closed, then that's the end of it.
Oh, thank you so much. Aiwa, ticharamba tichiyeuchidza vanhu kuti ukanga wadya manonoko unovharirwa panze, musi unovharwa. Ramba yanyu muri pachirongwa vamangwana, Chris.
Yes, sir, Chonga. Good evening, Mr. Mangwana.
Evening.
Yes, Mr. Mangwana, there's been an outcry about the voters' roll with some people saying that the late release of the voters' roll before the sitting of the nomination court is raising suspicions that there is tampering with the voters' roll. What is your answer to that?
We are a party to the election like any other. We were not given any special treatment. So we are all accessing the voters' roll at the same time with all other political parties. But what I know is that anyone who wanted to check as to whether the people nominating him or her are registered voters, you could go to ZEC and check if the people who are nominating you are on the voters' roll without any difficulty. And that is what we did as ZANU-PF.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunhare vamangwana. Hongu vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nezvedare renomination court riri kutarisirwa kugara mangwana kunge richitambira magwaro vachada kukwikwidza musarudzo. Mapato ose tinonzwa kuti ari mushishi patiri kutotaura pano kutarisa magwaro nhengo dzavo dzichada kupinda musarudzo. Tatombofonera vamwe vakati muzotibata nguva inoteera, nokuti iye zvino takatounganidza mapepa atiri kuedza kuti tinge tichitarisa kuti zviri kuitwa ndo zvinodiwa here zvauyiswa nenhengo. Saka tikutaura nezvenyaya iyo yenomination court. Ndodzoka kwamuri vamangwana. Matambudziko apiwo makasangana nawo sebato munhengo dzenyu, nokuti tinoona kuti dzimwe nguva mumwe munhu anogona kunga aine nyaya dzinogona kunge dziri kumatare dzimosva nezvimwe zvakadaro. Vanhu here vamuri kuti vanokwanisa kuenda kunomination court zvozonorambira mberi kana kuti sebato muri vamango zvigadzirisa?
Sebato tinobva tazvigadzirisa tichitarisa kuona kuti hauna nyaya dzinogona kukutadzisa kuita kuti unominatwe secandidate. Apa tinotarisa kuti kana uine wakambotyora mutemo weelectoral law unogona kurambidzwa, uye zvakare tachitarisa kuona kuti hauna mutongo uchanguva waitika within the last 5 years unogona kutadzisa kuti unge uchiita candidate. Saka taitoti nhengo dzedu isakati tanga ramba maprimary election kuti usati waqualify kuenda kumaprimary election ndanotwa mafingerprints, tocheka mafingerprints kuti hauna any zvigo chero zvinogona kutadzisa zvese takaita izvozvo. Saka isu tine chokwadi chokuti macandidates edu akatopfuura pamaprimary vakanga vatotarisa kuona kuti zvikwanisiro zvavo zviripo here. Saka ndofunga matambudziko atichasangana wachava mashoma mangwana.
We also heard the reports from Mashonaland and West that some members' papers were rejected. May you clarify on this issue?
My paper, musangano wedu waitarisa wega kuona kuti munhu unokwana here kuita candidate. Hatina mapepa arambidzwa anze kwevamwe vanga vachida kupindira pane vakabuda pamaprimary election. Ndo pane 102 vanga vachinzi aiwa mirai munhu uyu. Tozoitawo vamwe vanga vachinzi vane nyaya dzavanenge vachinzi vakapara kumusangano. Tagara pasi nhasi tichitarisa nyaya idzodzo tiona kuti kana usati wabatwa nemhosva kumusangano ya innocent until you are proven guilty. Saka tachiti ngavaende vanoisa mapepa avo pasina matambudziko.
Thank you so much. Chris, maybe I can just remind listeners here and viewers that according to the Zimbabwe Electoral Commission, there will be 10 national nomination courts for the National Assembly candidates, meaning a sitting in each province. In Bulawayo, the nomination court will be at the Magistrate Court, Trench Gold Building. Matabele North will have 9 venues in Nkai, Lupane, Cholocho, and Umguza, while in Midlands, there will be 14 venues across the province, which will cover Mvuma, Nembudzia, Gokwe, and Rishawane. In Mashingo, there will be 9 venues as well, covering Chivi, Chiredzi, Mashingo, and Gutu. And also for those vying for presidential contest or elections, a presidential candidate will have to fork out $1,000 to register with the nomination court. Aspiring MPs are required to pay $50 each, while those seeking to occupy Senate are supposed to pay $10. Chris.
Yebo Jonga, ye siyawizwa lapho imbiko ebalwa nguJonga ukubana abafuna ukuyabhalisa bengaqonda ngapi Trade Gold ngobulawayo lezinye indawo ezinjalo. Lapha ke silo mhlonitshwa umnumzana Paul Mangwana, ye sesilomunye njalo omhlonitshwa ye ukhanya yenijahile uthi lesikhathi esincane, so sizaqala sikhulume laye umnumzana Obed Gutu. Mr. Gutu, welcome to the show.
Thank you for having me. Good afternoon, Washington DC time. Good evening, Zimbabwe. Good evening, listeners. Sisonge.
Good evening, sir. Nomination court tomorrow. What can you tell us about your party? Are you fielding candidates throughout the country?
Wonderful. We are already in the process of doing that. We, as at 6 p.m. This evening, we had already filed 15 nomination papers for National Assembly seats in Harare province. And the court is still sitting as I'm talking to you right now. I'm sure they'll sit late into the night. Bulawayo, Matabeleland North, Matabeleland South is covered. We are doing all provinces. We have teams in Mashingo province, in teams in Manicaland province, and Mash West, Mash Central, and Mash East, and the Midlands. Yes, we're going to field candidates throughout the country, throughout the length and breadth of Zimbabwe, from the Zambezi to the Limpopo, from Chamandai to Malipati. And the exciting news is we've also already filed the presidential nomination papers for President Honorable Dr. Tokozani Kupe. So, yeah, we are good to go.
Oh, okay. We spoke to some people yesterday in some provinces who were saying that the candidates were being told to bring long birth certificates, and yet in other provinces they were using the smaller birth certificates. What is the correct position?
The correct position, as we understand from ZEC, is to candidates to bring the long, the A4 size birth certificates. At least that is what we have been doing. So all our candidates, we you know, with a checklist of all the requirements from ZEC for the nomination court sitting, and we have been using the long birth certificate.
So in other words, we haven't encountered any problems as far as documentation is concerned?
No, not exactly. It's just that the process is very, very slow. Because there are about five or six checkpoints, if I may call them that. You know, so it will take sometimes a minimum of half an hour for the ZEC, you know, officials to process one candidate's papers. From one, desk one, desk two, desk three, desk four, desk five. They check the name of the candidate, whether they're a registered voter, your ID, your physical address, the nominees, whether they are also registered voters. It's a very painstaking and laborious process. Mm-hmm. It really does take time. Like I'm saying, right now, as I'm talking to you, our teams are still at the Harare ZEC offices. And 30 minutes ago, we had filed 15, but we are still to do the remaining 14 because the process is so slow. But our teams are there, and we are prepared to wait throughout the night if that is necessary.
Mm-hmm. Ndomboenda kuna vamangwana vakutoramba henyu muri parunare. Vamangwana.
Yo, hello.
Vamwe vangu vachichema kuti kununuka kubuda kwaita gwaro revavhoti kuti vange vachiona kuti zvese zviri zvavakanyoresa ndizvo zvavari here zvinobuda zviri pagwaro revavhoti. Kunogona kuvakanganisa kunyange hazvo vanga vachida kukwikwidza vanogona kuzoti musi vasvika mangwana ku nomination court. Wosvikuonekwa kunzi iwewe uri munhurume asi mugwaro revavhoti tiri kuona kuti uri kunzi uri munhukadzi. Mumatambudziko amunofunga kuti angasanganikwa nawo here?
Handifungi kuti tinosangana nematambudziko aya nokuda kwokuti panguva yose yapfuura hakuna anga achirambidzwa kuenda kunocheka kuona maparticulars ake pavoters roll akamira sei. Wangu achikwanisa kuenda kumahofisi zezek undoona kuti zvinhu zvako zvakamira sei. Saka takaencouraja vanhu vedu vanoda kumirira musangano wedu kuti endai munoona kuti mapepa enyu akamira sei kuzek. Kubva musi wemande ndora riri basa tichingoti vanhu endai munoona kuti zvikwanisiro zvedu zvese zvakakwana here. Tine chokwadi chokuti matambudziko atichasangana nawo mashoma panavo vanenge vainawo tichavabatsira kuti vakwanise zvese zvinodiwa nezek.
Ko vanenge vachida kukwikwidza musarudzo idzi asi vasina mari dziri kudiwa idzi totarisira hedu kuti kwapuresidendi uko ndofunga bato rinogona kuti kana vari puresidendi vasina mari tinogona kuti senzo ari munhu mumwe chete tobvisa 1000. Pane vamwe here vangati vanoda kubatsirwa nebato kana nemusangano muchizokwanisa kuvabatsira kunenge vachibhadhara mari idzi?
Hatitarisiri hedu isusu kuti munhu ade kuita member of parliament iye asingagoni kuzvibvisirawo $50. Kuti kuti unomirirawo vanhu usina kana bhutsu yokufamba nayo kuti bepa rako $50 ishaike. Asi vanenge vaita zvigozhero for any reason musangariro wakagadzirira mari dzokuvabatsira.
Aiwa, pakanaka vamangwana. Ramba hanyu muri parunare, Chris.
Yes, let's go back to Mr. Gutu. Hello, Mr. Gutu. Mr. Gutu, are you there?
Hello, Vagutu?
No, I'm still there. I'm still on air.
Oh, okay. Yeah, so we are looking at, you said in Harare you had 15. Are you going to contest in the cities only, or you are also getting into rural areas?
Harare, as 30 minutes ago, we had processed the 15. Okay. But we are going to field in all the constituents in Harare. We've fielded as of yesterday, Bulawayo province is done, Matabeleland North is done, Mat South is done, and Mashingo. 30 minutes ago, when I was talking to our teams on the ground, they had done about 18. It's because the Z process, you know, but otherwise, like I said, we're fielding throughout the country.
Okay. The reason why I'm asking is that we have noted that you are one of the few, not few, but one of the parties that is not been visible in terms of rallies and gatherings like that.
No, just wait and see after nomination what will be happening, Chris. We have an exciting campaign program that we're going to be rolling out, and nomination, of course, is going to be completed by tomorrow. So you notice that the problem here in Zimbabwe, you know, to get a rally, you to a campaign. Aiwa, nyangwe. You know, to a terrible executive, you could campaign, you know, to Rama, you know, various forms. We are on the ground doing a door-to-door campaign, which, if you ask me, is the most effective way of political campaigning, what is now in modern parlance called the retail politics.
Mm-hmm.
So, yeah, we are doing a lot of work. You are going to be seeing more public rallies for us. But for now, we're just focusing on, you know, just making sure that we identify our candidates, we select them, and that we obviously consult the relevant party structures, which we've done. That's why you notice that we are one of the few political parties in Zimbabwe that is going to be able to field, you know, candidates throughout the length and breadth of Zimbabwe.
Mm-hmm.
And we have already, like I said, we've already filed my presidential nomination papers for our leader, for Dr. Tokozani Kupe. So, look, just wait by end of nomination got sitting tomorrow. You'll notice how many seats would have, you know, filled up with candidates. Well, we're doing this from the provincial councils and local government and the National Assembly, and also the PR, the Proportional Representation for Women in the National Assembly, as well as the Senate, you know, the zebra system, woman, men.
Mm-hmm. Mr. Kutu, there is that issue of the name and the logo. We had heard that it was going to be deliberated on an agent basis, but tomorrow the nomination court sits. So when the nomination court sits, and are we going to see on the ballot paper the same logo, name, and maybe just the difference of the T and the C, or I don't know how.
The name MDCT, which has been duly accepted by the Zimbabwe Electoral Commission. Our party symbol is the open palm with the face of a young child inside, and that young child is raising the right hand. That is our official symbol that the voters are going to see on the ballot paper. So that symbol has been duly accepted. I can actually confirm that even me, you know, I'm a candidate of Harare East. I've since been duly accepted. My papers have been accepted, and we are good to go.
Okay. So what happens then to the case, the court case?
I don't know. Mungato punza watu wakato ende sa court. Isakato wamirira. No, they are the in law. We call them the protagonist. Isutrungo si defender. Tika tuka kundi kato kuti kwa inisvet. Saka iyo ngawa ite zwa neita asingawa zoti. Wakenda wakadai tuno avara. Wakenda wakadai tuno avara.
Pakanaka vagutu andofunga muchine kana ma minutes maira asara pa ma minutes gume amati panditi. Alright. Regaiti tambire tinava Douglas Mwanzora vanove munyori mkuru webatore MDCT inotungamirwa na Nelson Chamisa. Vamwanzora togamuchira pachirongwa.
Tinotenda toti makadiko muri yeZimbabwe kumati mana nyika kwa muri tinovimba kuti makasununguka chose.
Ndizvozvo. Vamwanzura vazhinji kana vateereri vedu nevatariri vangada kunzwa kuti bato renyu ragadzirira zvakadii panyaya yenomination court iyo iri kugara mangwana mumatunhu gumi ese enyika.
Tingati tagadzirira zvakakwana zvekuti tikwanise kufielda macandidates ese nyika yese. Tiri kufielda macandidates se alliance, tiri kufielda macandidates macancellors 1958, ma MPs 210 vaya vanenge vaine ma constituencies tiri kufielda zvakare 60 madzimai zvichiita madzimai 66 pa constipa province imwe na imwe tofielda 80 ma senators. Saka pamwe chete tiri kufielda kwese munyika ino. Chekutanga ndechekuti chakanyanya kukosha ndechekuti isu tiri kumbonyanya kumirira chii. Tiri kumirira kuti tisunungure Zimbabwe. Muvengi wedu pari zvino vanhu vakadzvinyirira vana veZimbabwe kwemakore 38. Hatina hurumende nyowani inozi new dispensation iya ihurumende yangochinja ruwara chete asi ihurumende imwe cheteyo. Saka tinofara kuti pari zvino kutaura kwandiri kuita iko zvinezvi paHarvest House panopa muzinda wedu mukuru patiri yataa kuti Morgan Richard Tsvangirai House makazara makoridors nevanhu varoda kusainirwa mapepa avo ekuti vakwanise kupi kuendesa kuzeki vagoita ma candidates. Tiri kudhira zvakare nevamwe vanenge vaine nyunyuto dzekuti hatina kunge takaita vamiririri asi tiri kudhira nazvo iko zvinezvi. Mangwana chaiwo tinenge tapedza nyaya iyoyi takungofaila mapapers edu kunomination court. Tiri kufielda president members of parliament nemakanzeras zvese nemasenators.
We also heard that some disgruntled party members have resolved to file as individuals or as independent candidates, not representing the alliance that MDCT is in. What's your comment on this?
Well, I haven't heard of them, but if they are there, it's nothing new. When people get unhappy about a process, sometimes they do that. So if people decide to contest as independents or as any other party, then they cease to be party members. But this is to be expected. I have no idea as to how many people have resorted to doing that. But what I can tell is that the MDC has got sufficient numbers to win this election. And if everything goes well, we hope to form the next government.
Mm-hmm. And sorry, Mr. Monzra, just one more question. If a member is not happy with the alliance, can he or she file as an MDCT candidate?
Unfortunately not, because there is what we call collective responsibility. Once a party makes a decision, then party members are bound by that decision. We are aware, of course, that sometimes party members do not like certain decisions, and I have been one of them who were not happy with certain decisions that the party took. But once the majority within the party decides on a thing, then I must be bound. So there is collective responsibility. So the answer is no, a member cannot field as the MDCT if we are fielding as an alliance. They are obliged to file as an alliance.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris Umbunzwava Mangwana.
Yes, Junga. Mr. Mangwana, hello?
Yes, hello?
Yes, Mr. Mangwana, there has been I don't know whether to call it a split in ZANU-PF. We saw that there is now the National Patriotic Front. As a party, how are you treating that? Because most of those are your former members.
There's democracy in Zimbabwe and freedom of association. If party members decide to resign from ZANU-PF and form another party, it is their democratic right, and we have nothing to do with them. We won't interfere with them. So we accept competition, let them form their own outfit, campaign, and we meet in the ballot box.
Interesting, John.
Thank you so much, Ramba Nyimiri Parunari. Vagutu, tofunga minute yakukwana manje. Oh, nare ya wagutu ya dona. Rigaiti mbofungi sakana kuchia uchiza. Vatereri nevatariri kuti nasituru kurukura nezve kugara kwe nomination court yeru kugara mangwana. Asi dare la gara langa ishtu tambira magwaro. Ivan waruda ukwikwiza. Warukwikwiza mstarudzo zemutungamiri wenyika ya tingati presidential. Vanenga wachitari suro kubadara mari inaita $1,000 churu chema dora. Varukuda ukwikwiza seva mirive matare senate vanenga wachitari suro kunga wachibadara mari inaita $10. Vanenga wachikwikwiza kupinda mudarere parliament kana kuti inonzi national assembly. Vamiriri vematunhu edu ndo vanenge vachitarisirwa kubhadhara $50 pamunhu. Vanenge vachikwikwidza musarudzo dzemakanzuru havana chavari kunge vachitarisirwa kubhadhara. Zvinhu zvandakanonoka kunzwa ndingadai ndatokwikwidzawo ipapa nokuti ndanchiregedza kupinda ndichikanyaya yekubhadhara yeChrist.
Yes, Jonga. Yes, Mr. Muonzora, we heard that there is some kind of problems in some constituencies because of the alliances, the seats that were allocated to some of the alliance members. Like, for example, in Matabeleland South, in Gwanda specifically, I heard that there were two seats which were supposed to be given to the Welshman Ngube MDC, but they've been given to people in MDCT. What is your response to all these stories that we're getting?
Yes, the reality is that some of our alliances were unable to raise the quality of candidature with the quality and the significance of following that we want. In that regard, we were very honest to our alliance partners that we would take the seat because we want to field candidates who have the capability of winning the election and not simply parceling out constituencies which we will not win in the end. So coming specifically to Gwanda, and I'll speak of Gwanda North, we have a very good candidate called Honorable Beki Sibanda. He is a sitting senator of Matabeleland South. But we think that given his energy, given his experience, he will be more beneficial as a candidate of the alliance. And sometimes we have a situation where there is local resistance on the alliance on an alliance candidate, and we have seen this in a number of places in our country. We have been candid in that regard. We have been candid to our alliance partners to say our people who are the majority of the voters are resistant. However, Section 3 of the alliance agreement says a party which is strongest electorally should field the candidate. And we are using that clause. We are not disbanding the alliance, but we are being pragmatic. We are being practical about the realities on the ground. After all, it is the people, the voters themselves, who have the final say. So we must listen to them as far as possible. We have not been as unfair to our alliance partners. We have accommodated them. But when it comes to the reality on the ground, we have been faithful to our supporters. And we have been fair to our supporters as well.
Thank you so much. Ramba nyimuri parunare va Monzora. Va gutu nare yavo inenge yazoti ya tavana mukana wekuti vadzoke pachirongwa. Asi varungoti nguva diki diki. Va gutu ndofunga mubvunzo vanenge ngokuvunzai. Ndeve kuti bato renyu hongu mati muchakwikwidza matunhu ose emunyika. Asi vazhinji vari kuti havasi kukunzwai. Chris ambobvunza yake mubvunzo iyoyo nechirungu. Da kuti mungopindura nechivanhu kuti misangano hamusi kuonekwa, hapana kwamurunzikwa kuti maungana papi, maita zvipi. Zvii zvamungazoita mabva munomination court?
Ndosaka ndati vanhu ngavambomira vaone panopera zvenomination izvi mangwana. Hurongwa hwakawanda hwekuita mameeting, angava mapublic meetings, masmall meetings, madoor to door campaign. Zvimwe zvacho zvakawandisa, handingatsaurika nokuti Jonga, dzimwe nyaya dzestrategy hadzihambi dembo, harivhiwi pane vanhu kana kuti zvinhu vanhu vakatiza. Saka pandoda kuti vateereri vazive kuti tine hurongwa hwakanyanya, vachanatsoona zveshuwa kuti tiri pati ine yakasimba zvakadii, nokuti pari zvino tinotova nemasapota akawanda tine vanhu vakawanda vari kuya kuma office edu vamwe vari kuti atinawo kuti tikujoinei izvozvi ndakudzwa ndiri paroad ndaandichitobvawo kuno musangano wandaandina ndichiita nevamwe vari kutoda kuti vabatsirwe kuti vatijoine saka pane zvakawanda zvichaitika mazuva mashoma anoteera dzimushona tinoti hanzi zvino munyundo zvinei vanhu ngavambomira zvavo vachanzwa mutakunanzwa mazuva mashoma shoma anotevera hativapakurira mutakunanzwa vonakirwa
Aiwa maita basa vagutu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa.
Maita zvenyu mukanya maita thank you very much Gibbs. Tinotenda vatereri vanga vakaterera tirwereketa pane penyiro yavanhu.
Ah nasi Gibbs Gibbs atorwa chigaro na Chris Gande vagutu thank you so much.
All right. Okay Chris sorry. Sorry okay.
No problem. Tisataenda kune vadare vedu Chris tine mutereri. Makadi.
Kepa makadi.
Zita ndiani? Hello, phone yenyu inenge iri kuita ichizhezhera mati ndiani?
Ndetafadzwa from Midlands.
Tafadzwa muri ku Midlands. Makadii mukoma tafadzwa?
Ah, tinofara chaizvo.
Nyaya tiri kurukura nezvayo ndiyo nomination court iri kugara mangwana negadziriro iri kuna mapato. Izvi zvamungataura pamusoro penyaya iyi.
Ndini ngakumbira kubvunza kuti pa nomination court mukutaura kuti vanhu vachange vachiselectwa zvinoenderana neage ndoimwe sector ichange ichicontribute saka isere chidiki taichikumbira kubvunza toti unenge uchida kukupinda sakanzura asi uri munhu akazvarwa mugore re1997 kana kuti hatiti 1997 for gore rino kana wakazvarwa munhu agasti kuti hausati watena asi tikatarisa mune mamwe maprograms anoitwa matinofamba munonzi kana pakatariswa iye zvisinei nekuti mwedzi hausati wasvika kana dhera wakazvarwa usati wasvika exe tichingoti musi wa 1 January takutoverenga kuti wave mupindwa ndosaka ibvunza kuti munhu wa1997 anokwanisa kukumbita werisa kanzuro
regai tinzwe kuna dobhoti vamangwana anofunga ndovambotsanangura nenyaya yekuti munhu anenge achizodiwa zvii marequirements mubvunzo yamangwana mumwe ari kuti ainini ndinoi ndichisvitsa hangu 20 hanasi ndine kana tichitarisa asati asvitsa 20 hana ane 20 nemuraudzirwa
Mumbiro renyika rinoti unofanira kunge wasvitsa makore 21 zvichienda mberi saka nyangwe ukashota ne one day kana kuti nama hours hautokwanisi kunge uchipasa nomination nekuti hauna zvikwanisiro pamakore anodiwa nomutemo wenyika
mukoma tafadzwa manzwa mhinduro yabva kuna vamangwana alo mukoma tafadzwa ndofunga nhare yavo inenge yadonha asi ndonzwawo kuti ndofunga kuti mhinduro iyi yaendawo kune vechidiki vakawanda vanogona kunge vanga vachiti ndachida kupinda kuita kansela asi ndiri kunzi makore ndazodii Chris tiri kuedzawo kubata vemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition pamwe nevecodi kana paine vamwewo zvakare vemapato ezvematongerwo enyika vari pedyo vanoda kupinda muchirongwa chirongwa ndechenyu tifonerei nhamba regai tikupei zvakare tibatei pa 001-202-619-2077 tikurukure tinzwe kuti mapato akagadzirira zvakadii Chris
Yes Jonga kulabo abasanda sixhuma lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwenomination court ekhona kusasa kodwa ke okwakathesi ke start take care for Jonga let's take a quick break
Kwamusati magadzira
gadzireje
Kuno
inspector chi?
Voters roll.
Naiwe. Indaka register kuvota nisilipira munhu naro. Ndangomirira muso kuvota chete. Ingondudzai kuti mavota ari korini. Ndobairira munhu wangu panyanga.
Guys vakarongeka tiende zvedu. Nekuti ku inspection ikoko ndoda kuti ndione kuti tsanangura kanyirwa nemazvo here. Ndoda kuti ndione number dzechitupa dzangu dzakanyirwa nemazvo here. Kuitira muso wandinono vota.
Handizvo tengobvunzwa muso taka register izvi. Zita number dzechitupa. Saka chakuti inspector chi ipapo?
Ayo regais vakarongeka tiende.
Iwe. Udona inspect wakana ndivodo tuno inspect wewe. Ah, vana sina zvekuita munonetsa. Ukasika kudzoka ikoko. Ai, nini kupinda ndokuziva ini? Inini?
Kuchi?
Kana iwe wapinda futi. Zvako zvekudzimai runaidza bairaidza zvakupira izvi. Unenge wakunzwa mem, madam, Mrs.
moto zita kupeka gogo baidi ya gore riri burukuziswa ka ende pana pakacha dyiwa mari ombe yakuperera kuma toothpick busbari bachiti kudyiwa kupfekwa kudyiwa kupfekwa
asima wina loto naimi
loto
ma promote were
promote kwa iwe ati ndina sindo batukuro vota wangu munhu ari kupinda panyanga ende achipinda ari kupinda neni kumuanguka mwana wemusha anondiziva ndichedi
saka ndo zvamafumirira makuseni kudaro ngemuroi
sokono ndine nguva ko ndikasvika magesa enda ko ndikasvika ndichinzi ballot paper rapera kana kuti taleta iri kuzodirega ndikogara ndaida achiri makuseni ndozvandapedza
iroro dzungura mina rero ndochakurusisa iro dzungiro rero handiti takabhejerana takawirirana tikati wangu achinga ahwina chete dressing table yangu ndoda kuiona mbao
takawirirawo kuti wangu ofuta achinga ahwina haundi bvudzo ndodzoka mbangwai mukutaurana ndipo WhatsApp ndipewo password ndinenge ndine diplomatic visa rangu red passport handiti ka
itai mugadzirire dressing table yangu
kana newo gara wadi ndo passport yangu.
If you're just joining us, we are quickly crossing over to the Election Command Center for the latest national election results update.
You're listening to your number one station.
Maya Christopher, 7.
Tuyo, Adambrua, Abuda.
Masango Wikenel, 22. Chigere Gomo Nobed, 1,200.
Yangiroko, Fake. Basara 2, Iwe Winesu, Mirabu.
Kambaraminesi, 3,408. Kambaraminesi is
here for being
declared winner
in Councillor
of
Ward 24.
Hey, what? 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 Spelling? What? Spelling? What?
Hey, what? Hey, what? Hey, what? Hey, what? Hey, what? Hey, what? Hey, what? Hey, what? Inspector. Hey, what? Hey, what? Hey, what?
Aiwa mana mana mungawini nwa nitu izi ndu kuzia wano 3 Lazoro
good
Francis Lazoro Derek Sting inuwe kifo tese da itanta votila munu uda wina hapa
ma inspect kwaka moto ndipa dressing table yangu
kondur kura ambele ukundu na iyo mana ndipo breaka kumana ukundu kundu kupa kujiwa kwa kutu nesira dressing table nda azuru onkwa ya
thanks there to Savannah Trust for that information, Jonga.
Paita mashoko abuda akasimba. Kurudziro iri kutaurwa yekunzi gadzirai endai munotarisa mazita yenyu kuti ariko here vamangwana vataura nezvazvo kuti ndokurudzira yakaishwa nebato raurizano PF mapata akawanda anga achitawo izvozvo kukurudzira nhengo kuti endai munoona taona baba vava kuchema musi wevhoti kuti ndakaramiswa kuvhota nokuti magwaro angu anga asiri muorder kana kuti pangoita hanzi spelling imwe chete ndiyo yandidyisa ndo nyaya iripo iyo vamonzora zvii zvamuri kutaurirawo nhengo dzenyu panyaya yenomination nokuti tinoona kuti mangwana kune kushitariswa nekuongororwa mazita kuti zvese zviri kudiwa zviri mugwara here.
Chakanyanya kukosha ndechokuti uyo ari kuda kuvhoterwa yatingati candidate anofanira kunyanya nyanya kunge ari pavota floor. Saka tinokurudzira kuti munhu iye ange akatarisa kuti aka register kuvhota ndochekutanga. Pakanzi paya paya vanhu vatarise kuti mazitawo aripo here vanhu vangadai vakatarisa asi tinokurudzira zvakare kuti avo vanotsigira kuti munhu ave candidate vanonominata vaya vanofanira kunge varipo zvakare pavoters roll. Dambudziko rataita nderokuti zeki haina kuti pavoters roll kuti tipinde munomination tiine voters roll. Saka zvinogona kuitika ndezvokuti munhu anogona kunge akaregister asi zita rake risipo pavoters roll kuda zviri zvemistake inenge yakaitika. Saka tinokurudzira kuti pane vanhu vanenge vachiendesa manominators ngatimboti panodiwa manominators gumi munhu tinokurudzira kuti atsvage kana gumi nevashanu kana makumi maviri kuitira kuti kana pakazongoita munhu anenge asipo pamanominators aya anenge achipanenge nhamba inenge ichizongokwana. Asi chikurukuru chatokurudzira vanhu ndechekuti ndavaende neuwandu hwavo kunoregister kuvhota pari zvino kunotarisa kuti zvakamira sei nhirikini yavo zvakamira sei kuti vari pavhota slow here ndozvatinonyaya kuudzira izvozvo.
Thank you so much, Mr. Mwanzora. Chris, mama ngwana ndofunga wanogona kutsanangurawo zvavari kuita ose bato kurudzira vanhu kuti pasazoti munhu asvika ozounza dzokera nokuti mumwe wevanhu vavakati vakusainire kuti ukwikwidze haasi kuwanikwa pavoters roll kana kuti ane sparing yakaita sei baba vataona pavideo imwe chete chete.
So, Mr. Mangwana, that's the challenge there. What is your message to the voting public, especially those you suspect to be your members? What kind of advice are you giving them?
Takato apa advice na nastura mbatiwa apa yukuti kana uri kuda kukwikwidza enda kuma offices ezek ne nezvikwanisiro zvinodiwa zvavanhu vanokutsigira kuitira kuti vanoongorora zvino zvapasara zuva rimwe chete tinoramba richitsanangura zvakare kuti ngavaende achiri nguva dzichakanaka uye uine vanhu vakawanda kudarika vanodiwa sezvataurawo Monzura kuti ngatiti panodiwa vanhu 10 kuti vakutsigire iwe weinda ne15 kuitira kuti kana pakashayikwa umwe anenge asina zvikwaniro unobva watora pane vaya vamwe kuti uwane kuti nhamba yako ikwane usazoti kana 4 yachaya nokuti chisingaziva ndechekuti kana iwangu wachida kukwikwidza ukatadza kuwana vanhu vanokutsigira kana pakaita munhu wana ane zvinhu zvakakwana munhu iyeye anotonzi atosarudzwa anenge atova MP kana kansela anenge atitora chigaro ichocho zvobva zvatopera zvakadaro haugoni kuzowana imwe nguva yekuzoti dai zvadzokororwa.
Thank you so much. Mr. Mwanzora, this question is directed to you on behalf of the MDCT led by Mr. Chamisa. We understand that there was a meeting that was supposed to have been convened today by Alliance principals, but that meeting failed to take place, and some disgruntled Alliance partners, I think, have resolved to file their own papers tomorrow. May you explain that to our listeners?
I am not aware of any such disagreements between the Alliance partners because we are actually signing the papers on behalf of the Alliance. The agreement is that because of the numerical advantage of the MDC and its size, all the papers of all the candidates of the Alliance will be signed by the MDCT officials, particularly myself and Senator Komich. So these are bulky, these are a big chunk of paperwork. So we are doing that. Right now we are signing papers for and on behalf of the Alliance partners. So there was no such disagreement. The meeting that was supposed to take place today, the meeting of the entire alliance was reduced to a one-on-one meeting between individual alliance leaders and President Chamisa. So those were actually better meetings than one broad meeting. So there is no truth in the information that a meeting broke down. No, there were one-on-one meetings between each alliance partner and President Chamisa, and we are actually signing the alliance papers as we speak. We have signed for the PDP, we have signed for the Zimbabwe People First, and we are left with and other parties. We are in the process of signing the Ndonga papers and the MCD papers, so there is no truth in that.
Thank you so much, Mr. Mwanzora. Chris.
Yes, Mr. Mwanzora, I'll come back to you again. There are some reports that you are getting right now as we speak that the MDC, led by Professor Ncube, was kept waiting the whole day for your president, Mr. Chamisa, to finalize the candidate list. But he failed to do so. And eventually the MDC led by Professor Ncube ended up coming up with its own candidates who were duly accepted. Have you heard such news, or what can you say about this?
Well, we have not heard of any such news, but What is critical is that if the MDC led by Professor Nobe has decided to file nomination papers on his own, then that is most regrettable. We are filing the papers for and on behalf of the alliance. And that is what that is. So, in terms of the alliance agreement, President Chamisa was supposed to finalize the Senate list and the proportional representation list. Both lists have been finalized, and the people have been advised. So everything is going to go according to plan. What is important also is that we are a very meticulous party. We will not allow paperwork to come out of our offices which is not refined, which has not been checked. So even when the president has prepared his paperwork, we still do check as an administration. We still do check for compliance. We still check certain information to be correct and so on. And the way we do the signing of the nomination papers, the Secretary General compiles those papers, signs them, and sends them for signing approvals by the national chairperson of the MDC, Senator Morgan Comich. So if any party was impatient, then tough luck. But I met Professor Nube and the Secretary General, and they had no complaints.
Thank you so much, Wamonzora. Regai ndivunze vamangwana mvunzo ine rurimi rwamai. Vamangwana, takanzwawo kuti kumashanal and west kune nhengo yezanu PF vawebista shamu kuti mapepa awo anonzi akarambwa. Mungatsanangura zvakamira sei?
Webster Shamu, e candidate, yes, Zanu PF, Mapepao, and Bachevana in the Nao, Imangwana, Pandao, Namapepao, Nas, and the owner Akato Sainiwa, Kutuarkumu Kukiza, some member of parliament, Chibut West.
Aywa, Maita Basaniku Jekes and Utatans, what Mapepao, Akarambwa, Chris.
Yes, Mr. Monzora, we had asked this question. We asked Mr. Kutu about the name MDCT. We know it's in court. What is the latest on that? Because we noticed that tomorrow is the nomination court, and still that issue, which was said to be an urgent matter in court, is still pending. What is the situation?
Well, the situation is that the courts have not finalized the dispute regarding the name. As you can see, there is not enough time for that matter to be resolved and the nomination court sitting. Therefore, we have decided to use the name MDC Alliance. To distinguish us from the other, we still remain MDCT, but for purposes of this election, we are using MDC Alliance so that the voters can see the difference and they can make their choices without being confused by the names. I'm sure that the dispute in the fullness of time will be resolved in two ways, in either of the two ways. First, it can be resolved by dialogue. We are not enemies with the MDC T led by Dr. Kupe. We are not enemies at all. We may be opponents, but it stands to reason that we must make efforts to come together and unite our people and to unite our supporters. The second way of resolving this dispute will be through the due legal process. And the due legal process has to be given enough time and so that justice is done. But for the benefit of our members, for the benefit of the Zimbabwean people, the two groups are going to be distinguished by name. The other distinguishing feature is that Dr. Cooper's party has got an open palm with a child inside. We have an open palm with the face of the presidential candidate, Advocate Chamisa, inside it. We think that this should be enough to distinguish the two political parties.
Thank you so much. Vamangwana, mashoko yenyu yekupedzisira, 30 seconds.
Mashoko edu kwezira ndo kurudzira vanotimirira kuti vakasike kuenda namapepa avo vandoonekwa. Toda kuti tifilde macandidates muzvigaro zvese zveku House of Assembly zviripo, provincial councils zviripo, masenators ese aripo. Hatidi kuona chigova chigaro chichapinda neimwe pati anoopposed iyo pati yavanhu iripo. Tofanira kuona kuti makandidates edu ese vamukira kana paine zvigozhero zvavainazvo kuita ravo rakanyora constitution yenyika riripo kugadzirisa nyaya idzi. Takangomirira kuvanhu vedu vezanu PF vese kuti vasanetseka, vanotifonera tichivagadzirisira zvese zvigozhero zvavanenge vainazvo.
Nguva yabva yapera, nguva yabva yapera wamangwana. Tinotenda zvikuru.
Yes, thank you so much, Mr. Paul Mangwana. That was Mr. Mangwana, the ZANU PF Secretary for Legal Affairs. You also heard from Douglas Muonzora, who is the Secretary General of the MDCT led by Chamisa. We also heard from Obed Kutu, Vice President of the MDC led by Kupe. My name is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemire.